manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 19 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinangwa chavo chekuti zvirongwa izvi zvine chibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vanoti Zimbabwe iri kutsvaga mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo igokwanisawo kukwereta zvakare.
Unochingoona zvinhu zvakangosungwa zviri kungopotserwa imomo mapambazi anenge achingopotserwa imomo zvine zvakasungwa zvine zvakachingopotserwa imomo zvimwe zvinenge zvemarutyo zvine zvichingopotserwa imomo.
Vamwe vagari venharaunda yedora Pindo kumadokero kweguta remutare mudunhu reManicaland vochira kutapurira zvirwere kubva mukushandisa kwavari kuita mvura isina kuchena yemurwizisa kubva. Vamwe vatsigiri vemutambo webasketball munyika votevera zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Basketball League ayo ari kutambwa kuEgypt pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vanoti Zimbabwe inoda mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo. Vachipindura mubvunzo pamusangano wavaita nhasi nevatori venhau padandemutande reZoom, vaNcube vari muno muWashington DC kumusangano weIMF unoitwa pagore vati vanotarisirwa kuti vachawana vachavabatsira kuunganidza mari iyi kuitira kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti zvavo zvese kuti vazokwanisa kukwereta zvakare. Vati Zimbabwe ine chikwereti cheWorld Bank chemari yekuAmerica inoita $1.5 billion. African Development Bank inotiwo zvikwereti zveZimbabwe zvose zvasanganiswa zvinosvika ku$17.5 billion. Nekuda kwezvikwereti zvairi kutadza kubhadhara kuWorld Bank neAfrican Development Bank nemamwe masangano anokweretesa mari, Zimbabwe inonzi haisi kukwanisa kuwana masangano anoda kuipa rubatsiro rwemari pari zvino, izvo zvave kuita kuti irarame nemitero yayakadzika inonzi nevakawanda yawandisa uye yakakwira. VaNcube vati gore rino vanotarisira kuunganidza $250 million kubva kumitero mitsva yakasiyana-siyana yakadzikwa nehurumende. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Kuvamatanga vayambira vari kuchinja mari pamisika mitema vachiti vachavatorera matanho akaomarara anokodzera kutorerwa vari kuchenesa mari dzakasviba kana kuti vari kuita money laundering. Izvi zviri kuuya panguva iyo mari itsva yeZig iri kunzi iri kuramba ichishaya simba pamusika mutema. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha.
Inyaya yakanaka and kubvira pamavambo ezvavari kutiwo maIMF staff monitored programs chinangwa chavo chekuti zvirongwa izvi zvine chibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari inokwanisa $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti zvavo ku IMF no ku World Bank no kuna Africa Development Bank no kumwe kwese uko. Saka zvavari kutaura izvi ndo chinangwa chava ndo munamato wavo wokuti zvirongwa izvozvo zvizobudisa mari inokwanisa kuti vagozokwanisa kubhadhara zvikwere izvozvo. Danho rokutanga ratoti raitwa ike zvino riri kuonekwa ndiyo mari chaye Zimbabwe ye Zimbabwe Gold Ziggy nokuti tinozvaisa kuti muzvinyorwa zveIMF nana World Bank pa kuongorora ufumi hweZimbabwe nokudzidzisa nyaya dzokufambisa ufumi hwavo vaigara vachingonyora kuti nyika ngaive nemari yayo kuti izokwanisa kunge ichireiza mari inosvika kuma $2 billion yokuzobhadhara zvikwereti izvozvo.
Izvo zvinoshanda here Professor Masocha zviri kuda kuitwa nenyika izvi kuti inotsvaga chikwereti chekubhadhara chimwe chikwereti kuti ikwanise kukwereta?
Kukwereta kuti ubhadhare chikwereti handivoni zvichibuda. Handivoni pane ungada kukweretesa munhu une chikwereti kuti ubhadhara chikwereti, nokuti zvinotoratidza kuti hausi munhu unokwanisa kubhadhara zvikwereti zvako. Ndo pane nyaya ipapapo kuti Zimbabwe ikwanise kuti achiti kweretesa mari sokuona kwamuri kuita zvirongwa zvedu zvoufumi kuti zvichazobudirira mberi uko. Handivoni Zimbabwe ichibudirira ipapo nokuti zvirongwa zvacho zveZimbabwe zvokuti ufumi huvandudzwe zvinosanganisira iyo mari tsvaiyo iyi zvinovhiringwa mukati umo nezvimwe zvakawanda wanda zviri on the ground zvakaita sokushayikwa kwamagetsi.
Zvinhu zvingaitwa nehurumende kuti ikwanise kubuda mumatope mairumu kunze kwekumirira zvikwereti?
Hurumende ine zvakawanda zvainofanira kunge ichiita. Chimwe chihombe hombe chinogara chitaurwa navanhu vakawanda nenivo ndichitaura ndicho chokuti magetsi ngaange achiwanikwa munyika, nokuti pasina magetsi hapana ufumi hwatiri kufambisa.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kurwiswa kweIran neIsrael nhasi mambakwedza enguva dzaikoko, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vadzivisa kuti America haina chekuita nekurwisa uku. Israel yarwisa Iran nendege dzisina vatyairi dzerudzi rwemadrone ikarova nzvimbo shomanana muguta reIsfahan muIran. VaBlinken vati America nemadzisawira ayo enyika dziri mugungano reG7 vakazvipira kudzikisa kusawirirana kuri mudunhu reMiddle East. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kana hurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden ikasabata zvakanaka nyaya yekusagadzikana kwedunhu iri, zviri kuitika izvi zvinogona kuvakanganisa musarudzo dziri kuitwa muna mbudzi gore rino muno muAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo.
Kurwiswa kwakaita Iran neIsrael ichishandisa chombo chemisail kunogona kukonzera yatingati escalation, kana kuti kuramba nyika mbiri idzi dzaakuzotatsurana, nekuti Israel iri kuti iyo iri kudzorera kurwiswawo kwayakaitwa neIran. Asi tingati takanganwei kuti Israel ndo yakatanga kurwisa muzinda weIran kuSiria ikauraya mauto makuru eIran anga ari kumuzinda iwoyo pakafa vanhu 13. Saka Iran ndo yanga iri kutodzorera. Zvisinei, maonero edu nyaya iyi inogona kuramutasa ikazokonzera a wider regional war.
America iri kubata kurwisana pakati peIsrael neHamas zvakanaka here?
America haisi kubata nyaya yeIsrael zvakanaka zvachose, nekuti America haingakwanisi kuita mutonga gava maenzanise uku iriyo iri kupesvedzera pamwe chete nekupa zvombo nemari kuIsrael. Tinoona sekuti vaBiden vaakurasikirwa nemukana wavainawo wokuti vadzore hurumende yeIsrael kuti isakonzeresa hondo yakakura nekuti pari zvino tiri kuona kuti Israel iri kurwisana neHamas iri kurwisana neHezbollah iyo zvinhu zviyade naIran.
Nyaya iyi haichavhiri ngevaBiden musarudzo dziri kuuya dzere.
Nyaya yehondo yekuIran neIsrael ichavhiringidza vaBiden zvikuru pasarudzo nekuti chimwe chatichaona charamba chiitika ndechekuti kukwira kwemafuta ekufambisa dzimotikari kucharamba kuchikwira chaizvo nekuda kwehondo iyoyi. Izvi zvichakonzera kuti maAmericans vanzwe kurwadziwa nekufamba kwedzimotikari nemabhizinesi nekuti kana mafuta ekufambisa dzimotikari achinge achiramba achikwira zvichakonzera kuti mitengo yezvinhu inge ichikwirawo. Izvi zvicharwadza homwe dzemaAmericans zvichakonzera kuti vaBiden vazorasikirwa nevamwe vanhu vanga vachifanira kunge vachivavhotera.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC muno muAmerica natanonoka wandewe Studio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vaVolker Turk nezuro vakati vari kushushikana zvikuru nedanho reDemocratic Republic of Congo rekudzosa mutongo werufu. VaTurk vakataura nevatori venhau kumucheto kwerwendo rwavo rwemazuva mana kuDRC uko vakasangana nemutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi. Vakuru vakuru muPakistan vati zvizvarwa zvishanu zvekuJapan zvapona rufu neburi retsono nhasi zvichitevera kurwiswa kwemotokari yazvo nemunhu anga akapakata zvombo, ukuwo mapurisa achipfuura mumwe anga aine puti aperekedza munhu anga akazviteya nemabhambu uyu. Pakistan iri kunetsekana nekurwisa kuri kuitika munyika iyi nevari kupfurikidza mwero, izvo zviri kuoneka kuti zvakwidza nyaya dzekusagadzikana. Uku kurwisana uku kuri kusanganawo kurwiswa kwezvizvarwa zvechina zviri kushanda munyika iyi. Vamwe vagari venharaunda yeDorapindo kumadokero kweguta reMutare mudunhu reManicaland vanoti vari kugara vakangobatira ura mumaoko avo vachityira kutapurira zvirwere zvemanyoka nezvimwe zvinokonzerwa nekushandisa mvura isina kuchena yemurwizi Sakubva, iyo vanoti yakasviba zvakanyanya nekuda kwetsvina yevanhu inopfachukira imomo nguva zhinji. Mutoro wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya iyi.
Rwizi Sakubva runoyerera ruchidarika nemumisha inogara veruzhinji yemuguta reMutare inosanganisira Sakubva, Chikanga, Destiny, Hobhouse nedangamvura, umo mune pombi dzinofambisa tsvina dzinogara dzichifachuka tsvina zhinji ichiguma yayerera ichipinda murwizi urwu. Kutsemuka nekupfachuka kwepombi dzetsvina yemuzvimbuzi uku kunonzi kunonyanya kukonzerwa nekushayikwa kwemvura mudzimba kwenguva yakareba. Izvo zvinonzi zvinozokonzera kuti pombi dziremerwe panozouya mvura inofambisa tsvina iyi. VaRegis Dembaremba mumwe wevagari venharaunda yeDorapindo uye mhuri yavo ichishandisa mvura yemunasa Kubva.
Zvinoafekta kubva ipo kwese kukuna even rwizi rwekuzasi rwusave rwacho ndomunozoswedera Sakubva vana odzapa zvese pollution ese inenge ichidzika uko, saka zvinozoafekta vese vanokonsuma mvura vari kuzasi uko. Zvinoafekta mapambazi anenge achingopotserwa imomo zvine zvakasungwa zvimwe zvinenge zvemaruchos zvakawanda munhu ozongopinda moto dai aakuenda.
VaPeter Matimba mugari wenharaunda yeDora. VaMatimba vaudza Studio 7 kuti kune vamwe vanotoraura hove murwizi urwu vachitengesera vagari vachinyeba kuti vanenge vadzibata mudhamu Osborne riri kuchamhembe kweguta.
Muna Sakubva River muzvechova pollution imwe yakanyanya ende zvirwere tosangana zvakasiyana-siyana especially nyaya dzemudumbu nekudii nekuti dumping area yaivaswa zvinhu zvakawandisa apa hove dzemo tiri kupota kuti tizidya dziuya dzichitengeswa ndoda muzvi vatosangana nazvo dai zvozvagadzirisa.
Alukumanda vamukungatu mumwewo wemhuri dzinogara mumakombekombe erwizi Sakubva.
Zvinezvi mvura yaSakubva iyi kazhinji kacho zvisatishandisiba because imvura inobva kuma inonga ine maoil plus nemasuwa zvisi mvura inoshandisa mvura nemabhols takachererwa nehurumende ari muno aro tichiri naro zvokuti tine bhol 1 imwe yacho isati yapera kudini kugadzirwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapasimonya kureba veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti hazvina kunaka kuti vanosvibisa mvura varegerwe vakadaro.
Pollution amurutara rwitika musakubharefa kune mutemo kantunoti anopoluta ndianobata kuti the polluter pays principle ndo inofanira kutevedzerwa neemai nebasa rekuenforce maenvironmental issues.
Amai Alice Rutara vanoshanda nesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza reenvironmental management agency EMA vachiona nezvedzidziso uye kubudiswa kwemashoko kubazi iri. Amai Rutara vanoti
kubazi reenvironmental management agency riri kutarisana nekusvibiswa kwemvura yemunasakubharefa. Kusvibiswa kwemvura iyi kuri kunyanya kukonzereswa nemabest sewer nemamwe makambani kunyaka miti ari kudirira mvura yakasviba munharaunda. Zvakadaro EMA yakatora matano ekuramba ichiongorora makambani aya uye kushanda zvakare nekanzuru reguta remutare kuvhara maleakages muguta. Ongororo imwe inoratidza zvakare kuti nzira dzinofamba nesuweji dzaane makore dzagarisa zvekuti hadzichakwanisi kutakura suweji yose iri kubva mudzimba nekukura kuri kuita guta redu. Vagari vanokurudzirwa zvakare kumhangara pose pane best sewer kukanzuro yedu.
Vakafanira kubata chigaro chemutauriri weguta remutare vachausa dondo vanoti seguta vari kuedzana pose pavanogona napo kuderedza nyaya dzekusvibiswa kwenharaunda.
Tanga tichiedza kutsvaga masenders edu matinombogamuchira zvichemo zvakafanana neizvi asi hatina chichemo chatakwanisa kuwana chatakagamuchira maererano nesuwa iri kutaurwa nezvayo. Asi tinowanzokurudzira vavakidzani vedu vari munzvimbo dzakatikomberedza, maresidensi edu, mastakeholders akasiyana-siyana, kuti kana vachinge vasangana nenyaya dzakadai vanoripota kumaofisis edu ari munzvimbo dzakasiyana-siyana, kana kuti vanogona kushandisa platform yedu yeCity of Mutare WhatsApp inova iyo 0775792461 kuti tikwanise kubatsirana kugadzirisa matambudziko akafanana neiwaya.
Dambudziko rekusvibiswa kwenzizi rinonzi nevakawanda harizi kudora pindo chete asi kuti nzizi dzinodarika nemumaguta akawanda emunyika dziri kusvibiswa zvakanyanya nevagari, makambani pamwe nemakanzuru. Izvo zvinosiyira dambudziko rezveutano kune vagere kuzasi kwenzizi idzi vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanomirira vagari vanoti kudzamara mapazi ehurumende atora matanho akakodzera ekona mafambisirwo ari kuitwa mabasa nemakanzuru uye newe makambani pakuderedza kusvibiswa kwemvura nenharaunda. Vagari vakawanda munyika kusanganisira vekudora pindo vacharamba vakatarisana nedambudziko rekushandisa mvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 kudora pindo Mutare West, ndini Sydney Size.
Yave nguwa enyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Komakatiko vanamukoma Jonga, vana Blessing Zulu apo vanamukoma Tanonoka Wande paStudio 7. Tokumbira kuti mundibvunzirewo mukuru wekanzuro yeHarara vanonzi vanawo mukuru wekanzuro yeHarara. Chavanokugona kukanzuro yavo chanogona kukanya zvinhu zvevanhu. Chamusingaoni chii kuti muZimbabwe hamuna mabuilding manyowani? Chii chamusingaoni? Chamunongogona kutsvajira vanhu vanenge vachitsvaga mari. Munodiko imoni wekanzuro yeHarare? Kanzuro yekuita sei yamugona kungopfutsira vanhu? Hamuna chimwe chamunokwanisa kuita sekanzuro? Hapana kana chimwe hwani chamunokwanisa kuita sekanzuro. Kusara kwokungopfutsira vanhu zvinhu zvavo. Ah, munonyadzisa imoni kuZimbabwe. President avo enyu iwavo kuna president wakaita sei vari kuZimbabwe? Hakuna president wakadaro mani.
Paunongoona kuti nyika yedu yatorwa nematsotsi ndipokuti tinonzi tikanzi mari yakunzi Zigion yewe bhondi yebhera yechino nechino. Vanaana Malawi avo vane dhemu renzomba handifungikuti vanotoexporta, vangori nematambara avo kubvira independence, vakatotanga kutore independence tisati isusu. Saka chetinomboti tiri kupemberera makore 45 ekuzvitonga. Kuzvitonga chii? Hatina zvati, hakuna kwatiri kuenda, kurima kwatiri kuenda. Nyika inotichangosara yayo makomba, makomba chete pasi apa, angove makomba, upfumi huchienda kumachina, marussians nemabelarusians nehama dzenyu. Asi chandaido kuyambira ndechekuti ndo zvaiita Mobutu Muzairo, hama dzake hadzisi kuinjoya, dzangove marefugees dzakapararira nyika pasi rino rese.
inini ndaida kunzwisisa kuti why ZANU-PF iyo iri kubvuma kuti iyo iri kukambena but now kana chamisa kuda kukambena unonzi kwaanga akakambena hakuna post onzi haabvumidzi kuita makambeni and vari kuzvivanza kuti mavhoti ariko asi taakutoziva kuti mavhoti ariko tangomirira zuva chete zuva ndirini ngavasabatisa vanhu ma
Pastor Joseph, vajonga kandimire muri sei nyaya yezvigiri ratakaburitsirwa nehurumende iyi haisi mari inoshanda iyi ndakanyatsozviona kuti haichashanda zigari shandiri mufonde yavasiyavo $ riripo vasiyana nemari yavo yavakagadzira because mari iyi haichashandi ukaisa data rinopera zuva iroro saka zvaratidza kuti vakundikana vakuru ava ngavasiyane nazvo izvi ngavasiyane nazvo ngavambosiyiwo usati mboshanda munyika pamwe zvinhu zvingachinja nekuti nezigiri nhamo chete chete
Itwa Libertingizi ndiri pano zvangu pasouth africa pajuns apo ndanga ndichida kutaura nenhau yezigiri ratiri kunzwa riri kuti riri kufamba sei dai vatizamirawo kuti vatiburisirewo mari ine uremu huri nani so far tikatotarisa kwaratangira zvaro kwacho kuti padhora reamerica tinobudisa mazigi 13 ratotangire kure chaiko chaiko ngavazame kutigadzirira mari iri nani
Tinotenda vateereri idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko Munhau dzemitambo mutungamiri wesangano rebasketball union of zimbabwe vajoe mujuru vanoti vatsigiri vazhinji vemutambo uyu vari kutevera zviri kuitika kumakwikwi eafrica basketball league ayo ari kutambwa mutournament inonzi nayo kuegypt pari zvino vamujuru vanoti mutambo webasketball uri kutarisirwa kukura munyika uye pachange paine makwikwi makuru ekutsvaga nyanzvi dzemutambo uyu munyika achaitwa mwedzi unouya Ngatinzwe hurukuru yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
It's unfortunate that Zimbabwe is also team yedu yataka kuti itambe mukwikwi aya haina kuzokwanisa kuchira kuiji but tofara nenhau yekuti for the first time since competition in basketball Africa League yakatanga competition yegore rinori ndo pakakwanisa kuti team yedu yekuzimbabwe iende the service yakwanisa kuenda up to the round of 16 chikabva tambova achiva team yedu JBC yekuHarare ndiyo yakahwina mafinals yedu yemuzimbabwe kuti iwe ndiyo machampion machampion yedu yavakwanisa kuenda kupana ndiyo kwekwire maqualifiers ezemsix kandidi zemsix ndikutaura nyika dzemusouthern africa pana angola mozambique zambia south africa zimbabwe susi namibia lesoto swaziland and so on vari muregion yanamalawi disipe yakada ikoko kanoi yakakwanisa kwalifya kuenda kuthe next round ingiri round of 16 ndiyo kwavakanoenda kusouth africa tambawo nematimu ikoko dzekunana burundi dzekunana cameroon and so on kupretoria unfortunately JBC kupretoria yanakwanisa kunobudirira asi icompetition icompetition yatiri kusapota yatiri kumhanya nayo
pane makwikwi amunawo here amuri kugadzirira pari zvino
ndinokudzwa excitement iriko kuzimbabwe kwezvino redbol maqualifier edu atinoti manational championship arikomisa tune kugweru ndiyo kuchasangana machampion emuzimbabwe kwanobva kwamutara anobva kugweru anobva kumasvingo and so on chiange tine mateam 10 evarume ne8 madzimai vachikombira kuti vane champion emuzimbabwe champion iyeye ndiye achaenda unozopresident zimbabwe at the next edition yebasketball africa league saka ndepatakasiyira ejbc tirikutarisira kuti next edition ichienda another step further
iwo mutambo webasketball wakamira sei munyika pari zvino uyezve shuviro yenyu ndeyeyi
basketball isport yamirati iri kukura tereki muzimbabwe inifact miratoti iri kukura kudarika vamwe masport ese muzimbabwe iri kukura tereki ine strong presence kana tichitaura kumaprimary schools muzimbabwe tine another very strong presence kana tichitaura my secondary schools in Zimbabwe, including in the private schools as well as my rural school basketball. So, who are my supporters? I'm not a couple of stakeholders, SN basketball. So, club level, I should think in terms of numbers, basketball, number two, number three, could I be the football can I athletics in terms of numbers, basketball.
Mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vachitaura naMapilas Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muBulawayo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chenyu chemagitare chosvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi weR&B anosanganisa zvekuimba kwake nebasa rake rokurwira kodzero dzevanhu kunyanya kodzero dzemadzimai Raquel kwainona remagitara achinzi Reg. Ngatinzwe hurukuro yaita naIvan Zvininga weStudio 7.
Why aren't you close to me? Come sit here comfortably. I know that's what you want for me. My guitar and the gas tanga dini 10 years. Berikwan going to take it up. Tuma guitar, dichimba music and lines for pa television. Saka tanga kari dichiri lukusa.
Saka la iregi life chi muchi wagona out muskana we have to it as a manzu.
American wanting to support us, Bobongo, Kampoita, Dambuziko, Nix, Tambira, Nukti, Viting, Jupana, Tanganenda, Chikuru, Vagandi, Ukatanga, it has one degree, then Ozita, because the music is in the Ukraine, and it's a magic young Pawakas, one as soon as we are playing operate you, the Pawakas, Tangos, and the Tora Sirias.
I thought I saw you pass me. Boy, I don't think that you noticed that I got a thing for you. Maybe it's just in my head. You hear me with a bounce back.
Matambudziko munosangana nawo ndeapi muindustry yenyu?
Matambudziko atinosangana nawo sema artists sevanhukadzi akawanda ndakasiyana-siyana. Mamwe achona ndiwa sexual exploitation and mamwe achona kunyanya ndeinyaya yemari. Dzimwe nguva vanhu vanenge vakuzotengesa muviri kuti ukwanise kuita music asi nhangu handina kumbopfira ndadaa takakumirira.
So vanoda kunzwa music yenyu, vanoda kukuhaya iwo kumashow, vanoda kukuteererai, vanokuwanai kupi?
Ndinowanikwa pasocial media, ndinonge ndichinziwo Reich, REICHH, pamasocial media platforms ose. PaYouTube ndakanziwo Reich, ZW, REICHH.
Mune mashoko unoda kupawo vanhu kutsigira here?
Mashoko andinongoda kupa kunyanzvo nditsigira ndeyekuti varambe vachingondisapota nokuti semuimba achiri kungotangawo kudai ende asina vanhu vanomumiririra kunge mamaneja kana kusainiwa nerecord label. Ndiriwo munhu wekuti ndiri kungozvipushira music ndoga.
Was a Friday, nasty Friday kudai. So chitipai imwe chete yamunoda kuti timbosembla yatinobuda nayo dariro nasi.
Ndakabudisa kasongo kangu kanonzi Usharamba Uchipisa. Nenguva ino yemacopyright haisi song yao, iteri song yangu. Song iyi ndakainyora ndichida kusimudzirawo vamwewo vanasikana vanodawo kuitawo zvekuimba. Ndiyo yanzvo kuti tinzwe muzara.
Kambo Ucharamba Uchipisa kubva kuna Raquel kwainona remagitara achinzi Rick. Uyo manzwa achiita hurukuro ari muMaryland muno muAmerica naIvan Zvininga weStudio 7. tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishano svondo rinouya. Asi mukasakanganwa chirongwa chedu chelive talk nhasi apo tiri kutaura nezvekodzero dzevanhu mukushandiswa kwemadande mutanda akasiyana siyana kana kuti social media. Anokoneka ane mufaro ndini wemazuva ose Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mwana ntungamiri Nkomo.
Kuhisika tisenda bakuvi